zinosenzira company inonzi Gensler. Gensler global design firm. Saka tinoita nezve architecture, interior design, graphic design, nemamwewo madesign disciplines akangodarodaro. Saka position yangu inoti iyo senior associate.
Basa renyu ramunoita mungariritsanangura sei?
Inini ndakaenda kuchikoro ndikaita degree rearchitecture. Architecture, it's the art and the science of building, construction and design. Saka dzimba, my hotels, my office buildings, my stadium, any kind of buildings, no environment here, those things are different.
Mubasa renyu ramuri kuita iri izvi zvamungatiwo izvi zvinondinakidza izvi nezvimwewo zvamungati izvi ndo zvinogozha pabasa rangu izvi.
Munoziva kuti kudi basa rangu rinonakidza pakuti machallenges atinoona maclients edu, kakawanda kacho maclients edu anouya achida kubatsirwa kudesigna kana ari mahotels kana chichi, but zvinoitika ndezvekuti mukuita investigate maproblems acho nemachallenges acho, mamwe maquestions ari related other ones obuda ipapo. Saka tinoona kuti process yedu yokudiscover kuti design yedu, the final design, ichabira zvakadii, inowanzo revila mamwe maopportunities nemamwe machallenges anga asati ari clear pakutanga pethe project. Saka the client anobva aona kuti no, this process yokuinvestigata machallenges edu iri kutotibatsira beyond zvatakatishonga kuti tingabatsirwa nazvo. Saka inini I take a lot of pride and joy in that process, being able to do that.
Ko zvamungatiwo zvinogozha?
Ndingati inini muno muamerica this industry yedesign nearchitecture haina zvayo vanhu vatema vakawanda. Saka as we go around mumacommunities edu aya, ndinoona kuti vanhu vanowanzoshama kunzwa kuti munhu mutema uyu is an architect, uyezve atova somebody ari in a leadership position in a very well-known global firm. Saka element kake prejudice kachiripo, uyezve you find vanhu will be surprised and also treat you a little bit differently nemhaka yekuti uri munhu mutema. Asi sezvo tiri vanhuwo vakapinda kuchikoro tama professionals nesuwo, saka we are able to perform at a high level. Saka those my perceptions were they change during the course of my projects edu, but going into the projects we find kuti ndo ma challenges atinosangana nawo.
Mune zvimwe zvihombe here zvamakaitawo mubasa renyu zvekuti mungada kuzivisanawo nevana veZimbabwe?
Muno muamerica takaita a big renovation. Yeah, one of the stadiums, stadium is the home ground of the Philadelphia Eagles, and it is American football, Eagle Philadelphia Kwakare. So that was a big project, like a big contribution towards